Sachigarove komiti yeparamende inoona nekuhidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vebato rezano PF vanoti vanhu vatambura uye kutambura uku kuchawedzera kana zvirango izvi zvikasabviswa.
Tava kunge nyika iri muhondo, takungita tafanana neSyria asi hatizi muhondo. Izvi zviri kuda kuti hazvisi zvega zviri kuitika izvi, ndezvekuda kuti Zimbabwe kana kuti bato riri kutonga ribve.
Vaparadza vanoti kunyange hazvo hurumende iri kutaura nenyika dzakaisa zvirango izvi, pane urongwa kuti nyika ifambire mberi kana zvirango izvi zvikasabviswa. Nyanzvi munyaya dzehupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti ichokwadi kuti zvirango izvi zvakanganisa upfumi zvekuti nyika ingadai yave pane chimwe chinano dai pasina zvirango izvi. Asi vanotiwo hutongi husina kunaka ndihwo hwakaunza zvirango izvi, uye kana zvikabviswa upfumi hahunaki kana paine hutongi hwakaipa. Vamanyanya vanoti hurumende haifaniri kungochema nenyaya yezvirango vachiti zvirango izvi zvaifanira kupa hurumende mukana wekutsvaga dzimwe nzira dzeraramo sezvakaitwa nehurumende yavaIan Smith iyo yaitewe nezvirango zvakaoma zveUnited Nations.
It's not so much about to expect a nyika dzese kuti dziite kind heart, dziite nerudo nemi dzobvisa masanga. It's also a policy challenge yekuti imimi mukaona muri pakapema challenge, how do you beat them?
Sachigaro vesangano reZimbabwe National Editors Forum vadhumisani muleya vanobvumirana vamanyanya vachiti kunyange zvirango zvikabviswa nyika haina kwainoenda nekuti vatungamiriri vari kutadza kutonga.
Infrastructure yakato collapse muZimbabwe, tikatarisa marodzi, tikatarisa infrastructure mvura, tikatarisa magetsi, tikatarisa zvikoro, zvipatara, zvese zvakato collapse. Kukolapsa inyaya yekuti government yava mugabe kutanga, iyo zvino government yava munangagwa, vari kutadza kushandisa maresources, mapublic resources kuita zvinhu zvinoenderana nevanhu nezvipo zvevanhu, especially kana tichitarisa infrastructure neservice, social service delivery.
Vamanyanya vanoti chinodiwa chete hutongi hwakajeka nekuchena.
Hapana kwatinoenda kana tinogadzirisa nyaya yepolitical governance yedu nema management systems anotera pasipazvo. Hapana kwatiri kuenda mazvona, nokuti kuti vanhu vasupporte government izvo zvinonetsa, munozoti ine magai havagoni kuvasupporta, nokuti vamwe vari kutotya kuti kana kuti tisupportane navo vanotibira zvinhu zvokuti vanotiitira zvokuti tenda inopesera yatogwana ningi.
Munyori anoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika mubato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muzvare Gladys Shachwayo vaudza Studio 7 kuti kunze kwezvirango zvekunze ZANU PF inofanirawo kubvisa zvirango zvayaka temera vana veZimbabwe nekutadza kutungamira nyika.
Vanofanira kuita serious nekubvisa masanctions avakaisa pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe. Ndo zvaita kuti tive nemasanctions anobva kune dzimwe nyika, nekuti dzimwe nyika dzinewo mitemo yadzo yadzinayo maringe nekuti vanodyizana sei nedzimwe nyika. Nyaya dzemahuman rights, nyaya dzecorruption, nyaya dzegood governance.
Asi rimwe gweta rinombomirira vamunangagwa vatinomudai shechinyoka vanoenhengo yezano PF vanoti zvirango zvauraya nyika.
America inoda nyika yedu kuti ishandise somuenzaniso wokuti zvinhu zvatichaita izvi. Kwose kune nyika kuri kuurawa vanhu nehurumende dzeko kunodini, hazvingotaurwi zvezvirango zvemasanction. Kuno kuZimbabwe ndokwavanotaura, votumira mumiriri wavo muno vanoi vaBrian Nichols vapedze mazuva nechishona nechishona vakudotaura vaNichols vachingotaura zvirango izvi. Hazvino zvazvinoita kana chaa chiri chokwadi, vanorambirei kuzvibisa?
Mukuru wesangano reRevolutionary Research Institute vachenesani ndunga kwavanoti havaoni rubatsiro runobva kuSadik kunze kwekutaura chete.
Sadik ikatitsigira inotitsigira nei sei nemastatements, saka inini andione Sadik iine simba.
Vamuleya vanoti vatungamiri veSadik vanofanira kugara pasi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vovaudza gwara rekufambisa nyika kwete kuvarega vachipinda mudondo sezvavari kuita.
Nyaya iri pano yekuti Sadik ka vakatorasika zvisingaiti, instead kuti vagare pasi navamunangagwa, vati vamunangagwa mahwina maelection ezvechikopokopo izvi, garai pasi navachamisa nemamapartis mutaurirane, mutsvage nzira yekuti mushande mese, sezvo zvamboitika anda vamugabe navatsvangira izvi ndozvitori nani, because maoptions ese haasi kushanda. Zvoswera vanhu vachimhanya vachimacha. After that mutarise kuti after Friday masanctions matches, handiti mutarise kuti Saturday morning reality inenge yadzoka, vanhu vasina magetsi, vasina mvura, hapana zvazvinobatsira.
Asi vaparadza vanoti Sadik iri kutotsigira Zimbabwe nekuti zvirango izvi zvave kubata bata onyika idzi.
Masanctions atinawo ayo ari kuvakanganisawo ivo, nekuti isu Zimbabwe ndo iri pakati pesadhi. Unoziva iwe kuti zvinhu zvinde kuDRC zvinde kuZambia zvibva kugungwa zvinopfuura neZimbabwe. Saka sadhi yakaendesa resolution yayo kuAU African Union, yakaendesa resolution yayo kuUnited Nations.
Zimbabwe yakatemerwa zvirango neEuropean Union, America nedzimwe nyika dzemhiri kwemakungwa makore makumi maviri apfuura nekuda kwenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu kuita sarudzo dzisina kuchena nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.